Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 10/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvo ri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutema hauti takai permission. Unongoti zivisai chete. Saka takazivisa mapurisa kuti takaridza musi wechishanu, musi wa16 muHarare. Vanhu vese vachasangana paAfrica Inc Square mangwanani nenguva dza9 o'clock.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nemusi wechishanu nyamavhuvhu 16.
Iwo vaMDC vakuru vacho vari kutsva kuita pamberi ngavasazoyeuka pakumvuraya nayo. Anopinda pamberi chokuita zvirongwa zviri kunzi izvi kwese anozvipinda muna Taishireva.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi voyambira MDC paurongwa hwayo hwokuratidzira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuratidzira nemusi wechishanu ichiti iri kuita izvi sezvo iine kodzero dzekuratidzira idzo dzakachengetedzwa mubumbiro remitemo yenyika. Ndabata murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya kuti tinzwe nezveurongwa hwavo hwekuratidzira.
Tinotenda ekoma Toto, urongwa hwedu hwokuratidzira musi wechishanu musi wa16 hwava pamhando yepamusoro chaizvo. Vatsigiri vedu vose, nyika yose, vanhu vese vemachechi vese vanoshanda kumabasa vakamirira zuva iri. Mashoko ose anenge afamba, vanhu vari kuziva kuti musangano wedu weMDC tichanotaridzira musi wechishanu svondo rinotevera. Unowa musi wa16. Saka panyaya yeurongwa hai inoti mashoko afamba chaizvo.
Chii chaizvo nai vachibaya chapa kuti bato renyu riratidzire nemusi wechishanu?
Chokutanga ndoda kuti vachoto, munyika muno yeZimbabwe zvinhu zvakatamanya mamire nerongo. Hapana chakanaka ibata murefu bata mupfupi. Vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kununga svosve nemuromo. Munyika yedu munomu yechipikirwa hamuna mari inonzi heyo mari. Munyika yedu munomu hamuna mabasa. Vana vari kuyaura vakapedza sikoro kunana UZ vanongogara pamba nevabereki. Munyika yedu munomu mitongo yezvinhu iri kuita muramba mhuru. Hapana chakanaka, mafuta edzimukari anokwira zuva nezuva. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Dambudziko guru chairo nderekuti munyika yeZimbabwe muna utongo hwechekerere. Ndo dambudziko guru munyika yeZimbabwe. Dambudziko guru yatinaro inyaya dzeyatinoti governance crisis, kana kuti yatinoti legitimacy crisis. Hapana hurumende akasarudzwa nevanhu. Ndo saka muchiona vanhu vachiomegwa noupenyu. Ndingati ndo zvikonzero zvakakura zviri kuti atinge tichitaridzira musi wechishanu.
Vachibaya, kune vamwe vari kuti ko imi masarudzirei danho rekuratidzira pane kuti izvo mutore kana kupinda muurongwa hwekutaurirana nehurumende yamuri kuti izvo iri kukundikana kugadzirisa zvinhu?
Nyaya yenhaurirano ndinofunga kuti munonzva nguva nenguva mukuru wemusangano wedu vaNelson Chamisa taura mashoko kuti iwo tinoda kuti pange pane nhaurirano dzechokwadi, pane nhaurirano dzokurevesa paine mutongi gava mainzanise. Nhaurirano dziri kuitiwa idzi haiwa ndedzemabhururu, ndedzemashamwari. Saka handi nhaurirano dziri dzatingati dziri siriasi, dzatingati ndedzekurevesa. Naye nhaurirano iyoyo vachoto semusangano weMDC ndo zvatinotoda chaizvo, tide pane nhaurirano dzemazoro kwazvo dzokurevesa dzisiri dzokubanana kumeso. Asi nhaurirano idzi dzichiitiwa sokutaura kwandaita, sokuhwereketa kwandaita kuti paina tongi kama inganise. Noti paene naurana zinodini zinobuda.
Tiriku nzwa wachibaya kuti imi makazivisa mapurisa nezwe kura tizira uku. Asi asati akupindura hii. Muchaita sei.
Mutemo we posa public order and security act. Unoti iyo kana mshida kura tizira. Kana mshida kuta gungano. Muno zivisa mapurisa. Uti iwo munofana kukumbira mvumo handizvo zvinoreva mutemo. Isu semusangano wamunoziva kuti une magweta akawanda chaizvo. Semusangano wamunoziva unotevedzera mutemo, unotevedzera rule of law. Takaita zvinodiwa nemutemo. Zvinova zvokuzivisa mapurisa kuti musi wakati tichaita taridziro yezi seratidzira muno munyika yeZimbabwe muri muHarare. Saka haiwa izvozvo takaita zvinotevedzera mutemo. Vachoto, saka andinoti nini atigona kumirira mhinduro nokuti mutemo hauti itakai permission unongoti zivisai chete. Saka takazivisa mapurisa kuti chataridzira musi wechishanu musi wa16 muHarare vanhu vese vachasangana paAfrica Link Square mangwanani nenguva dza9 o'clock.
Kune mashoko ari kubva kuvamwe vakuru muZANU-PF anoti bato iri harisi kuzoisa maoko aro muhomwe richisiya MDC ichitamadiro aJojina nemusi wechishanu. Munoti kudii kumashoko iwaya?
Ndo zvinongori pachena kuti bato riripo iri riri pachigaro charakazvigadza risina kugadzwa navanhu. Vanhu vasingazivi mutemo wenyika. Ukaona uritungamiri yanyika usingazivi mutemo wenyika unotungamirira. Tiri mudambudziko guru mwana mai angu senyika. Zvandiri kutaura izvi zviri mutemo wenyika yeZimbabwe kuti vanenge vachida kutaridzira vanofanira kuzivisa mapurisa sezvatakaita.
Ndeapi matano amuri kutora vachibaya ekuona kuti izvo pamuchange muchiratidzira apa hapana mhirizhonga inoitika uyezve hapana vamwe vanhu vekunze vasiri vebato renyu vangapinde vachizobvonyongodza kuratidzira kwamakaronga uku?
Tine vakomana nevasikana vakasimba chose ende vakati kuti vachange vachiona kuti vanhu vese vanenge vachitaridzira hapana anovhiringa urongwa ihoho. Sekutaura kwandaita kuti tadobata pari kuprindiwa matishets achange achida kuzopuwa vanhu vari vanhu vezanu vachida kuzovhiringidza mutambo wedu vachida kuzotema mashopu vachida kuzoita zvisina kunaka. Saka isu tiri kuti seMDC tine vanhu vakange varipo vachange vachita basa resecurity kuona kuti hapana anotikanganisa. Regantoro mukana uno zvakare kuti avo vachada kuhotumwa nezanu haiwa manyangira yavona. Change tichiona kuti vanoda kutivhiringidza tobata tunokanda kumapurisa. Dzedzo mhondidzo ngadzivharibwe muzvitokisi nokuti isusu kutaridzira kwedu vachoto kuri pachena kuri murunyararo ende tiri kutevedzera zviri mubumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe.
Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari muHarare. Asi bato reZANU-PF rinoti riri kuziva zviri kuda kuitwa neMDC nokudaro harisi kuzopeta maoko aro. Ndabata mutevedziri wegurukuta rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi kuti tinzwe pamire hurumende yeZANU-PF panyaya yekuratidzira kwakarongwa neMDC.
Isi takamirira hurumende zvikuona zviri kurongwa zvine MDC zviri zvinhu zvisina maturo uye zviri zvinhu zvekuti vana veZimbabwe havafanirwi kunge vachizviteerera. Nokudawo kuti takaenda kumaelections bato reZANU-PF rikahwina, president rikahwina zvakare 2/3 majority muparliament. Iko zvino tichiri kuramba tichiita maelections emabyelections tiri kuona zvakare ZANU-PF iri kukunda maelections ikoko. Saka MDC vakatanga kuenda kukoti vachinokupidza kuti sister winner zvikarapa. Vakuda manje kuda kuchiita chimwe chiitiko chekuti zviite chekuti munyika muno mune mhirizhonga. Zviite chekuti hurumende yapinda yavamunangagwa haisi kugona kutungamirira vanhu. Saka maefforts avo zvose zvavari kuita vari kuda kuita kuti vapidigure hurumende yakasarudzwa nevanhu muna 2018. Haisiri demonstration yekuda kuti hurumende yadrese zvinhu zviri kunoita. Aiwa, idemonstration yekuti chanicha ndiye ngapi aite president vamunangagwa ngavabviswa.
Vamutodi, MDC iri kuti izvo ine kodzero yekuratidzira sezvakatarwa nebumbiro remitemo yenyika. Imi munopikisana here nezviri mubumbiro remitemo yenyika?
Kodzero yekuratidzira iripo asika hauratidziri. Wotanga wataura kuti unoda
to overthrow the government. Otanga wataura iwewe kutindula kupidi gula urumende. Kita ura marali, jataka nzwana jobu sikala wachita. Ozotu wakuda kuita demonstration. Saka zhuguru wakuti, urukuru lai mbwa waka yu gampini. Urukuda kuta ura kuti, isuzu watiti kuziwa kuti lalari ya yako ndiye. Tiri kuziwa lalari ya yako mana. Lanono ke kwa kutuwa pindi omu mpawa. But power ipindi we through the back door. Power ino pindi wa through being voted nevani for my election. O winner zakanaka naka. O tongo wapuwa mandate nevani. Zoku faza wakutu wapuwa mandate nevani. Kwete kuda kupinda nechitoti. Kutike gaiti ite ma demonstrations. Tupinda utino garamu street. Ita garamu street. Zakaiti kakuna na Algeria. Zakaiti kakuna na Libya. Toita kuti urumende ipindi gurwe. Then toita kuti city pindi azu. This is why it's wama tongo wei nika iwayo.
MDC kuburikiza ne murongi we misangano mbate irori. Vachibaya vandata ora navo. Vati ivo varikuronga. Kuratidzira uku murunyararo uyezve vachange vaine vanhu vanenge vachichengetedza kuti kuratidzira uku kuitwe murunyararo imi munoti kudini mashoko iwayo
nguva yega yega vachidaidzira mademonstrations avo ndozvavanotaura izvi kutsva kuita demonstration yedu murunyararo asi tinozongoona pasina runyararo rwacho tinozoona mashopa akupazwa tinozoona mota ZRP dzakupiswa toona kuti kana ZANPF dzakupiswa mota toona vachibhuroka marodzi kuti mota dzitafamba vachivhundisira vanhu kuti musapinda mumadhorobha saka tiri kuona kuti vari kutyora kodzero dzevamwe vanhu vasinei nezvemademonstration avo vari kutyora kodzero idzodzo saka ndosaka tiri kuti hatisi kuda kuona nyonganiso munyika muno nyika iyi yakarwirwa vana vakaenda kuhondo vakauya nerunyararo vakauya nekutonga kuzere kwevanhu vatema saka taakuda kuti kana tichiita zvinhu zvedu tiite zvine order zvine law and order zviri pamutemo zviri muconstitution yedu
vamutodi MDC iri kuti izvo pachayo ivo kana vachiratidzira havakonzere mhirizhonga uyezve vari kuti izvo vanozviziva kuti ZANPF ndiye inogara yakatumidzira vanhu kuzonyonganisa kuratidzira kwavanenge vachiita munoti kudii nemashoko iwayo
ndo mashoko emanyepo takaona even pavaiita maprimary elections avo emuchinda kumaelections a2018 vakarwisana tare tine maexamples evanhu vakapondana vachirwira zvigaro muMDC mavo imomo makaona zvakare zvavakaita kuna Tokozani Kupe maziva erufu rwavatsvangira vakamuponda vakamudzingirira vese navo vachida kumupisira mumba ndo legacy yavo yevhaiolensi iyoyo tinovaziva kuti ndo zvavanoita and then tiri kuti ivo vaMDC vakuru vacho vari kutida kuinda pamberi ngavasazoyeuka bako mvura yanaya anopinda pamberi tekuita zvirongwa zvisi zviri kunzi izvi kwete anozvipinda muna taishireva ndo zvatiri kureva izvo kuti aiwa ngatiteeranei tidzwanane asi kana taakuda kusvika panguva yekuedzana masimba tinoda kuti tizivisane ipapo kuti hatidi kuzochema mangwana
vamutodi mati imimi hamudi kuzoona vanozochema kana kuzoyeuka bako vanaiwa ndinoona semashoko akadzamaya muri kurevei chaizvo
tiri kureva kuti tiri kuziva kuti zvirongwa zvavo zvavari kuronga zvine violence zvichagumisira zvaane violence zvichabvuma zvauncontrollable saka tiri kuti kana zvasvika panguva iyoyo isu sehurumende hatizoumbata maoko tosiya zvakadaro asi vakada kumanikidzira kuti mapurisa asati ara pamvumo ivo voita izvozvo ndopatiri kuti aiwaka hatisi kuda kuedzana masimba vakomana
MDC iri kuti izvo haidi kupiwa mvumo nemapurisa kana pachitevedzwa bumbiro remutemo chainongoita chete kuzivisa mapurisa kuti vari kuda kuratidzira
asi codification yedu kairi kuti mapurisa ngaaziviswe kana mapurisa aziviswa zvinoreva kuti mapurisa anofanira kunge aine gadziriro hakuna demonstration inoitwa pasina mupurisa saka vanofanira kunge vaine manpower yakakwana yekuti vagone kukontrora demonstration iyoyo
tiri kuona vamutodi kuti mapurisa akaziviswa pachine nguva nezvekuratidzira uku anoda kugadzirira kwakaita sei
iko zvino tiri kuona kuti tiri paholiday handidi tiri paholiday mapurisa edu mamwe anofanira kunge ari kumaholiday mapurisa edu mamwe anenge ari kumabasa akasiyana siyana kuholiday kunofamba vanhu vakawanda mumarodzi vanenge vachida kuonekwa kuti vari kufamba zvakanaka here kuavoida maaccident saka ndopatiri kuona kuti ipapo ndo MDC paekudao zvakare kuita demonstration yayo saka mapurisa anokodzero yekuchitarisa kuona kuti vanokwanisa here kuchengetedza runyararo pazuva rataurwa
mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaenergy mutodi vachitaura vari parunhare vari muHarare mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatenda nezuro China nenyika dzemuAfrica nerutsigiro rwadziri kupa Zimbabwe panguva iyo vari kuvandudza zvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Vachitaura nezuro manheru kuruzhinji rwevanhu, vaMnangagwa vakatiwo kunyange bhangi repasi rose reWorld Bank riri kuzoona kuti Zimbabwe iri kuedza kugadzirisa zvinhu munyaya dzeupfumi.
As I address you, the World Bank has recognized our efforts and validated our ambitions, upgrading us to a lower middle income economy from efforts of just 1 year. We are on the right path and ambitious vision is within grasp.
VaMnangagwa vakatiwo kekutanga mumakore akawanda, hurumende yavo yakwanisa kugadzirisa mabhuku ayo emari uye kuvakawo mari yakawanda muhurumende. Izvo vakati chiratidzo cheutungamiri hwavo hwakanaka.
For the first time in decades, government has been able to balance its books and even enjoy a healthy surplus. This points to good stewardship of public affairs, itself a prerequisite for normalizing relations with international financial institutions and creditor nations.
VaMnangagwa vakatiwo hurumende yavo iri kuvandudza mitemo senzira yekuvaka Zimbabwe ine utongo hwejechetere.
As I address you, bad laws are being repealed and are said to be replaced by good ones which comply with our celebrated constitution and international tenets of good governance. Laws facing repeal and replacement include POSA and IPA.
Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tamboedza kubata mumwe wavatevedzeri wemutungamiri weMDC vatendai biti kuti tinzwewo maonero avo pamashoko avaMnangagwa, asi kutaura kuno runhare rwavo huri kunetsa kupinda. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Meli Maiswa Dube, avo vanovaivo muzvina bhizinisi uyezve varivo varidzi vepeji repaFacebook rinonzi Venge Mvenge neFashion Police. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Meli Maiswa Dube.
Aiwa, tinokutenda isisi Marvelous.
Mungatitsananguriro kuti semudzimai mabasa api amunobata kuti murarame zuva nezuva?
Semukadzi kuti ndirarame zuva nezuva, ndiri mukadzi anongomiramirawo. Sezvamunongoziva kuno kuAfrica kuti situsheni yedu yakamira sei, ndiri mukadzi anozviitira. Ndichireva kuzviitira, ndinoreva kuti ndinozvishandira. Ndinogara munyika yeSouth Africa, saka kuno kwacho kuSouth Africa ndine angu andinoti mabhizinesi andakavhura anove mabhawa, restaurants, mashopu, saluni nekungotengesa-tengesa mbatyawo kunze ndichitengesa munomu.
Zvazviri nyore here kuti musvike pamasvika ipapo? Nokuti vamwe vakateerera vangati ndingazvigonawo here izvi. Tipewo nhoroondo yekuti makatanga sei.
Naiwe, zvanga zvisiri nyore sisi Marvelous kukudzai pachokwadi, especially kana uri muforena uchipinda munyika inenge isiri yako, kazhinji kacho unenge usina mapepa. Mapepa unozoita papaya, unotopedza makore akawanda usina mapepa. Ndichitanga kupindawo munyika ino yeSouth Africa, ndakapinda mugore ra2007 ndine murume wangu 32. Murume wangu is a qualified engineer. Anditika iniwowo ndine rangu basa randaiita, but panguva yoti hatisina mapepa. Saka manje iye zvaaiita, aitomukawo makuseni achinotsvagawo pape kunobata-bata, achinogogodzera zvimota zvevanhu achikwama tisitiranzi. Ini ndaitoenda mudzimba dzevanhu kunonoka house to house ndichitsvaga piece job yekuwacha. Anditi maona ndichipuwawo kana 50 rand, nguva yachanga ari ma50 rand pewash and basket, ndichitowachira mamwe madzimai. Then ndikamanija kunge ndaunganidzawo mari yangu ya tiwandei Maria ndaka banda chitanga kunda shokuti ndakutenga ofojika mujobek CBD nichenda na yokunze nichino tengesa okunze kwe jobek area kwa taigara kuya kuya nichingo daro saka nichingo daro nekudaro ndaka zo manager kunga ni jamari ndaunga ni jamari ndoka ndaka zo kwani so kwa na Maria kuti ndi ote mbachika ajeza tinoti mazichike madero ndibvana tanga kupinda uma Nigerians nichitenga mazichika yaya nichinda kumadzeve muno South Africa nichino tengesa ikoko kusvika ndazowana mari yangu yakati wandei ndopa ndakatangira ndopa takatanga kuita mapepa tazowanawo mapepa edu murume wangu sezvino yakabva angoitawo like mwari wakapingira achibva awana basa kumaini angoonawo inpost pa online achibva ato apply online yaro kuti vatomudiga kuinterview achibva toenda kumugodhi kuya achinda kuinterview kuya haanamboita 30 minutes ndobva atoemployiwa ndokwakabva kwatove kuchinja kwechi kwoupenyu hwedu panguva iyoyo but that was kulimpopo by then ndokwataigara.
Tinoona mazuva ano mune aya atingati magrupu epafacebook makatanga riini zvokuti mufunge zvekuita magrupu epadande mutande iwaya?
Makatanga negrupu rinonzi Fashion Palace zvemucheno chenechi semadzimai wanga kugarawo kune dzimwe nyika takakurawo tichingodo zvokungochena saka takangoti rega tingoitawo gurupu remucheno timboona kuti zvinofamba sei ndibva taita rinonzi Fashion Palace yemadzimai ndo rakatanga. Then taona kuti varume vaitipfekera vachipindawo muFashion Palace yemadzimai imomo takabva tatikota di kungovhura rimwe takasangana varume nevakadzi ndobva tavhura rinonzi Fashion Palace yevarume nevakadzi Zimbabwe rinenge rine mix ndobva ratongokura rakadaro ndopandakangoya nekonsepti kuti airega tivhure rimwe gurupu rinongonzi dzenge dzenge tione ndopatakangovhura gurupu rinonzi dzenge dzengeriya ndavhura gurupu rinonzi dzenge dzengeriya riya ndokutoona yesho vanhu vatanga kutopinda mukati vakutofarira stere chidzenge dzengeriya ndokungotanga kwazvakaita.
Munoona social media ichibatsira here kuvaka dzimba kana kuti pane zvamungatauro here zvekuyambira vamwe vari ipapa padande mutande?
Aiwa maita zvakanaka kubvunza mubvunzo iwoyo because ndinogara kutaura stereki ndichiudza vana vari kuvemazizera echidiki mazuva ano kuti kuunza dambudziko rako pamhepo pachaunga pavanhu hauna chaunobatsirika nokuti vanhu vari pasocial media vanhu vari loyal kuentertainment yavo havanei nedambudziko rako otherwise vanotori nemadambudziko avari wese kudarika aunenge uchiunza iwewe. So kazhinji kacho ndikatarisa ini semunhu akacreata gurupu renhengenhenge rinove ndo gurupu riri kupisa pafacebook panguva inoyi ndinowana nyaya dzekuti ndinombotaura nevarume nevakadzi dzimba dzakawanda dzinenge dziri pa kudoputsika chaiko chaiko nenyaya yesocial media.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutenda isisi Meli Maiswa Dube kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa tinokutenda isisi Mavelas ndinongoti rapai muchiita zvakanaka nekubvunza vanhu tinzwewo nekubatsirana mainterview enyu iwayo anobatsirawo vakawanda kunze uko.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvezuva rekurangarira magamba iro rinove musi wemuvhuro tichiwanawo hurukuro nemagamba akarwa muhondo yechimurenga tichinzwawo pfungwa dzavo pamusoro pezuva iri uye kurarama kwavari kuita zuva nezuva. Nhasi taita rombo rekubata mumwe vakarwa hondo yerusununguko vari kudivi reZipra vaMaxim Kandla. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMukandla.
Tinotenda makadini zvenyu.
Aiwa tiri vapenyu baba. Muri kunzwawo sei kuve gamba rakasunungura nyika riri kucherechedzwa nemusi wemuvhuro?
Zvinofadza kuve gamba rakasunungura nyika. Vamwe iri zuva iri havana kuriona asi zvavakaita zvakakosha kudarika magamba anovenziwa mapenyu nokuti vakapa upenyu hwavo kuzvipira kuti vaendewo kunosunungura nyika. Zvakaitika zvakangoitika hazvo asi tinoti ndiwo magamba chaiwo. Isu tiripo tisitofanirwa kuzozadzikisa zvimwe zvakashaikirwa nehama dzedu dzakatadza kusvika pazuva ramai.
Vamukanza, pane magamba akarwa muhonde yechimurenga. Vasina kuzokwanisa kunge vachiitwa yatingati vetting yekuti vange vachicherechedzwa kuti vakarwa hondo asi tinovaziva vari koti gere nawo zuva nezuva. Zvizvi zvamungataurawo pamusoro pevanhu ivavo.
Vacho vasingacherechedzi ivavo ndo vavengi vemagamba. Ivavo vacho ivavo vane zvavari kubvara. Ivavo vacho vane zvavari kutyira. Ivavo vacho ivavo ndo dzatinoti ndo mhandi dzevanhu vanivavo. Saka ivo magamba pachezvavo aripo ngavarege kuzvitarisa izvozvo asi vatarisire upenyu hwavo.
Kune vamwe vasina kubvira vambowana kana mari dzaibhadharwa vakarwa hondo yerusununguko kana dzedhimobhu nemari dzese dzakapiwa dzokubatsirwa. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo, vangabatsirwa sei vanhu ivo?
Vanhu ivavo pari zvino sezvo kune vatungamiriri vese kubva kupresident kuna vice president presidium yesimavo veterans vanofanirwa kuti wapia first priority kuvanhu ivavo vasina kuvhetwa kana kuti vakanyimwa mari dzavo isipeshali kuziprosite. Nguva dzevetin dziaiziya kwanga kuno kutarisira kuti pamwe vanhu vari kutsvaga kuti vabatwe nenyaya yekukura hunziya. Saka vamwe vakagara vaenda kusouth africa uku vakanga varimo vakatya kuendako kunovhetewa vane kufungidzira kuti injero dzokuvatsvaga kuti vazive kuti vari papi nokuti information yese iyaya inolida kuti munhu uyu anogara papi anonzi ani. Vanhu ivavo ngavatiwe mari dzavo. Kana zvakundikana ipapo sezvo tichitungamirwa naivo mavo veterans pane zvingadaro kuti zviitwe kuita iya inonzi dialogue taona kuti ndevanani vasina kuwana mari dzavo. Vanhu ivavo tovamiririra kuti vawane mari idzodzo seumavo veterans takabatana. Vanhu ivavo ngavapiwe mari idzodzo. Hapana vakuzokuti havazikani tanga tina maassemble point. Saka mavo veterans anozivana kubva kumaassemble point vanozivana vachibva kumatraining vachina kumadeployment enzvimbo dzokunovira. Saka vanhu ivavo tinoti ngavapiwe kodzero yavo varegedze kutambura sezvatinoona nhasi.
Mataurawo nyaya yevakarwa hondo vari kudivi rezapu zipra forces munguva yavananyika kuzvitonga kuzere kwakaita madisturbance kana kusagadzikana kwakaita kuti nhengo idzodzo dzitorerwe midziyo yadzo yadzakanga dziinayo nehurumende. Zvii zvamungataura pamusoro paizvozvo?
Maproperties iwayo ngaadzoserwe kuvaridzi vavo nokuti akatengwa. Maproperties ezipra haasi ezapu haana kusainirwa nemapolitical leaders paunita kodiyayo kwete. However, madevelopments aripo tine 7 members dzakaenda kunotaura napresident vakatenderana. Ivo president vakataura kuti aiwa tichadzosera maproperties ezipra. Saka tine tariro yokuti kana iwo maproperties ezipra tichidzoserwa, maproperties ezapu at political level ngaadzorerwe nokuti vanhu haingabhenefiti kumaproperties ezapu nechikonzero chokuti vaita unit.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamukanza kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Tinotenda.
Manga makateerera kune mumwe wevakarwa hondo yerusununguko vari kumauto ezipra vaMax Mukandla muchirongwa chedu upenyu hwedu. Icho munounzirwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndoti murara zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda Jonga nechirongwa chako chawatipa, tichitarisira kuti uchatipa chimwe zvakare svondo rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nemusi wechishanu Nyamavhuvhu 16. Asi mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti vakuru vemuMDC vasazoyeuka bako vanaiwa kana vakaenderera mberi nekuratidzira uku. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paindaneti pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soku izika tisenda bakufi.